Para zvino tete ndino driver matruck ndiri munzvimbo yandogara kuSouth Africa kazhinji tokuenda kuNamibia nekuSouth Africa nana Durban Joburg.
Mungati basa iri riri kufamba sei tichiona kuti munguva yapfuura mamuri kutaurwa nyaya yemhirizhonga kune vanoita basa iri rekudraivha magonyeti?
Ya, mhirizhonga iri kote tete but hatina zvatingaitawo, tinenge tichidzamawo kuti titsvage kuraramawo nokubatsirawo mhuri dzedu dzinenge dziri kumusha nesuwo kuno kwatinogara. Mhirizhonga yanga iripo nanhasi vari kungoitawo mhirizhonga iyoyo kuti vanoti kana vasiri vemusouth Africa vanoshanda musouth Africa vadzokere kumusha kwavo, anonziwo maforeigners. Hanzi kwai maforeigners ngavadzokere kumusha kwavo, vanoshandira ikoko, vavhurewo mabasa makambani kumusha kwavo ikoko.
Tinoona kuti pari zvino pamusoro pekudraivha magonyeti mune rimwe basa ramunoita, ibasa ripi?
Ndichidraivha matruck kudaro ndinosanganisa nokuimba tete, ndinoita nezvemusic. Tinenge tichinyoranyorawo nziyo dzangu, tichirekodha, tichiimba.
Munoimba musambo upi wemimhanzi?
Ya, semunhu achangotanga tete tiri kusanganisa musambo nichitsvagawo kuti vateveri vangu vanondifarirawo vanofarira zvipi. Saka ndinosanganisa musambo semunhu achangotangawo. Ndinoimba afropop, ndinoimba mapiano, ndinoimba jazzi. Ndingoramba ndichingosanganisa gospel, ndakatomboimbawo song yegospel. Ndiri kusanganisa ndichida kuti ndinzwe kuti vateereri vanonditeerera vari kuda zvipi chaizvezvo.
Tinoona kuti munozikanwa nezita rekuti Adala wegonyeti, ndo zita ramuri kushandisa here pakuimba?
Yebo tete, ndo zita randiri kushandisa pakuimba rokuti Adala wegonyeti. Vazhinji vanondizana kuti Adala wegonyeti. Even chero mukaenda pamamusic sites muchitsvaga nziyo dzangu munongonyora kuti Adala wegonyeti, then mochuza nziyo yamunoda inobva yaapiya ipapo.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita here kumusha zvokubatsirawo vanobva kunharaunda yekwamunogara uyezve munobva kupi?
Ndinobva kumasvingo tete, ende kwandakazvarirwa. Ndakakurawo kusvika ma15 years ndiri ikoko ndikazoshifta ndakuenda kublueyo. Pari kumunharaunda wangu wandinogarawo ndiri kukurudzirawo vechidiki kuti ngatinyoresei kuvhota. Fanika gore ratiri rineri chakanyanya kundikoshera ndechekuti vechidiki ngatinyoresei kuvhota, ngatiitewo maprojects okutengawo nokutengesawo zvakaita sekuchengeta huku nokuitawo zvimwe zvavangosiyana siyanawo kune vechidiki vangu vandogara nawo kunyika yeZimbabwe.
Ikoko kuSouth Africa mune mhuri here uyezve zviri nyore here kuva munhu anodraivha gonyeti achitsikisa mumhanzi uyezve aine mhuri?
Ya, hazvizi nyore tete, hazvizi nyore zvamuchose, nekuti kamari kashoma kaunowana kacho unoda kupinda nako mustudio, unoda kuchengeta zvemhuri, unoda zvekutumira vabereki kumusha, unoda zvekuchengeta vanin'ina zvefuti kumusha. Saka hazvizi nyore tete nebasa randinoita.
Vanenge vachida kukuteerai kuti vanzwe mimhanzi yenyu nezvimwe vanokuwana ipapi?
Vanoda kunditeera vanoenda paYouTube wotaipa kuti Adala wegonyeti, kana kuenda paFacebook page yangu yakanzi Adala wegonyeti. Vanoda kundibata paWhatsApp number, vanogona kundibata paWhatsApp number inoti +27837833050. Vanotibata ipapo zvefuti. Vanonge vachida kuteerawo mimhanzi yandinoridzawo vakaenda iko zvino ndakuwanikwawo kumamusic sites akasiyana siyana. I think ese zvavo mamusic sites vakangonyora kuti Adala wegonyeti, I think inobuda ipapo.
Mhuri yenyu yakakura sei?
Ndine vana 4. Mukuru ane 11 years, anotevera ane 8 years, anotevera ane 4 years, anotevera ane kore.
Asi munavo ikoko kuCape Town?
Ndinavo Cape Town, vese vari kuCape Town nomukadzi wangu ari kuCape Town. Ndakachida kukwazisa vateereri vamwe vanonditeverawo tete mbichana.
Kwasisa henyu vametaura here?
Ndinoda kukwazisa muteveri wangu ndingati anondifarira zvikuru kwazvo anonziye Brian Malone, vana baba V ndiworkmate wangu Aroni, anonzi Aroni, na Mkomba Choto, na DJ Ras, na DJ Charge Chivero nevamwe vakawanda wanda.